Vachitaura nestudio 7 nhasi muHarare, vachamisa vati kana vachitarisa nhoroondo yekwavakabva, vane zvidzidzo zvakawanda zvavawana kunyanya munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvidzidzo zvikuru zvandawana ndezvekuti kazhinji kana muri matongerwo enyika, sirai peukama. Hapafani kuva neruengo, hapafani kuva nekuvavana, tinofanira kuva vanhu vanowadzana. Vanopanana mazano. Chechipiri kuzivawo kuti tifambe tikange tina Mwari wedu. Kana uchida Mwari, unoda vanhu vaMwari. Haugoni kutungamirira vanhu vaMwari usingazive Mwari wacho. Saka kutsvaka ukama kana uri mutungamiriri naJehovha chinhu chakanaka. Tinonzwa vamwe vanosipochema vachirwadziwa sei achipotipa mavhesi. Mavhesi chombo chinodarika kana magrenade.
Vaenderawo mberi vachiti Zimbabwe yava kuzodirwa tsvigiri muchinguva chidiki chinotevera.
Ah, Kenani iri pedyo. Asi kuti kana usina mhino dzeKenani haunzwi munhu iwayo. Rwendo rwedu rwakanaka zvikuru, vanhu ngavafare. Tiri pedyo, 2023 ndopakapera basa. Asi mufaro uri munyika umu, ndiri kuona vanhu vari kuziva zvinofanira kuitwa uye kuti nyika inofanira kufamba sei.
Asi mumwe wevanotungamira vechidiki muZANU PF vataura ikandishaya, vanoti ihope dzemuchando kana vachamisa vachifunga kuti ndivo vachaendesa nyika ino mberi.
Ivo kana vachiti ndivo vachatumbura Zimbabwe, ayo tinongovabvunza kuti ivo zvavaine dzimba nedzimotikari dzemari yepamusoro vakanunurwa nani kuti vazokwanisa kuwana upfumi ihwo. Muchaona kuti vakazvimisa pasi peutongi hweZANU PF. Saka kunongovawo kuvimbisa kwemunhu zvacho anenge achirota ari kukundikana kufambisa zvakanaka upenyu hwake hwematongerwo enyu.
VaHebert Chamuka, mutungamiri werimwe bato rinopikisa rePeople's Unity Party, vapowo pfungwa dzavo vachiti havaoni vachamisa vachiine mukana wekusimuka zvekusvika pakuturura nyika kubva mumaoko eZANU PF.
Chamisa ngaabvise Bhaibhiri munyaya dzezvematongerwo enyika. Hakuna munhu asingazivi Bhaibhiri. Vese vari kuadresa ivavo vane svondo dzavo dzavanopinda. Asi kana vachinge vauya kumusangano, vari kuuya kuzoadreswa nenyaya dzepolitics. Tobudisa sei zano mukati menyika, kwete kuuya kuzotiparidzira.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika, vaRashwit Mukundu, vanoti vachamisa vachiri nemukana wakakura wekukwikwidza vachikunda mune zvematongerwo enyika.
Tinoona kuti vachamisa pangadai paine zvinonetsa seumpimbindoga neudzvanyiriro uri muZimbabwe, asi ndiye mumwe wevatungamiriri vezvematongerwo enyika muAfrica nepasi rese ane ramangwana rakanaka. Vane makore achiri kutarisika, vane ruzivo, vane ushingi, zvinoratidza kuti vakaramba vakabatirira mutungamiriri wemangwana wenyika yeZimbabwe.
Mushure mekubvunzwa kuti vachazivisa riini veruzhinji gwara ravachatora munyaya dzezvematongerwo enyika, sezvo vakasiya bato reCitizens Coalition for Change, vachamisa vati kana nguva yakwana vachataura nzira yavo itsva. Variko vakawanda vari kuti vachamisa havana urongwa hunobatika hwekurwisana neZANU PF, asi vamwe vachitiwo ndivo vachaita Mozisi achasvitsa vana veZimbabwe kunyika yeKenani. Vachamisa vakabuda mubato ravakavamba reCCC svondo rapera, vachiti rakanga rapindwa neZANU PF nechinangwa chekuriparadza. Kubva kubuda kwavo mubato guru rinopikisa iri, pane tarisiro yekuti vachamisa vane urongwa hwekutanga rimwe bato idzva, kunyange hazvo ivo vasati vabuda pachena panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.